Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kurume 13 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka. Zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti makomitizi epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichizika nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chavari kufunga uye vanoda kuita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill No. 2 of 2019.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remutenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemiswe nhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Poland. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePoland. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka. Zvatanga tichiita ipapo panga pari pekuti makomitizi epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga tichizika nehurumende. Tichiite mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaiswa nehurumende. Tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva ino ingavabvise bhiriro rimbomira kuenda mberi muparliament kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira vaye vari kupoland vaunzwewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mubumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura zvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende asi zvimwe zvacho vanga vachitotambira kuti zvine musoro. Chavasina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti chihurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka. Tichasangana navo futi vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANPF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva, munoti kudii nazvo?
Hasiwo maonero atiri kuita isu. Kudai taiteyanza nenzou neriva asati tanga dai tingori kupolad, tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanda. Tichaona, ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka tirambomirira kuti ndo vachaita sei. Nyaya yatakabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avanoda kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Munhu wese ari kuziva nezvatakataura saka tichaona kuti vachatichii kana zvisina kuitikawo zvashowana vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva asi izvezvizvi hatingati tapedza nguva kusvika tazoona zvinoitika
ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo
tine zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti tiri kutorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochiitwa nekuti zviri kufungwa nezanupf kana nehurumende kuzvo hatiurirani nazvo tinofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga saka izvozvo tiri kusawira nazvo chechipiri hatisi kuwirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho tine pfungwa dzakasiyana parizvo pazvinhu zvazviri zvekutanga zvimwe zvamunoona ipapo ndezvekuti vanoda kuchinja nyaya yekuti makore vatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years and kuti vasvike pa75 years president anenge achingoti gore negore iwoo uri fiti here uri and so zvese zvakashata izvozvo nezvekuti kana president vakanzi vafa kana varesaina pati yapuresident inongotipa president unenge avozopedzisa temu yavo hatisi kuwirana nezvinhu zvakadaro zvakatowanda izvinhu zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu vamwe madzimai varume hafu kana muri mupalamend zvinonzi gender equality ivo havasitongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270 hatisi kuwirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi
munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi
isu tiri kudawo kuti hurumende iteerere asi hatingatrasti kuti hurumende yezanupf ingatora zvese tiringoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi wese akwanise kutaura zvaanofunga kana vazorambisisa vanenge varambisisa asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba nekuti ene tangogara kumba katinongoti zivi nekuti zvichangoramba haisiwo pfungwa yatinayo yekupoland pfungwa yatinayo yekupoland ndeyekuti ngatirambi richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira
tiri kuona kuti mupoland umu hamuna bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhaurirano idzi
isusu hapana chatiri kukwanisa kuita chekuti chingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupoland uku kwakanaka kuti ngonotaurirana bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa poland hapana zviripo kuwesta nguva vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya2018 haina kuitwa nemazvo zvozvo vava kutaura izvozvezvo saka isusu tiri kusawirana nepfungwa yekutomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manje manje tinenge taanemwe sarudzo saka tinonyatsoziva kuti ivo vemdc alliance havambotive mekedzi vanotofungwa kuti mapartis ari kupoland haana zviripo nekuti akawana mavhosi mashoma pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena dzinonyorwa musocial media dzinotaurwa mupress conference hakuna munhu asingazivi kuti ndiyo pfungwa yavo iyeye
sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reconstitutional amendment bill number 2 jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamarvelous kumaro kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo
tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri irori
tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo asi haisati yaimplimendwa zvizere saka zvaisati yaimplimendwa zvizere kudaro hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimendwa zvizere saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvidhamba nechekutanga chechipiri tiri kuona kuti constitution iyoyi ya2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido
uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe. Totingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana purezidendi achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge purezidendi vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina purezidendi ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva purezidendi. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 purezidendi nemavice purezidendi vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti purezidendi nemavice ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei purezidendi nemavice purezidendi ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva purezidendi kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachiapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri waTUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhengo dzavo chete.
Kasika vaMasiwa negweta ravo, mapurisa aradza kukatyamara vachibvunza kuti komawiri negweta tachida kuti muyamuka tine nyaya dzataida kubvunzai. Asi pazodanwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa aroda kunzwisisa nyaya yekuti vaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiita lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekutenga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi 16 August mugore ra2019. Asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndozvaakunzi nemapurisa ndozvati arichikudanira yekuti tinzwisise. Zvinove zvinhu zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera mhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti tanzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti uri kuintafiya nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tiri kutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa pataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure, vachaendera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
Havana magwaro havanyoreswa nenyaya yekuti zvazviitwa nepolisi hazvisi pamutemo kuindafia nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa mutirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havatotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zvirikudoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachishanda mufamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiindafia nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kushushikana nenyaya kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo seriously
takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarika aya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi aya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzvana 16 kutanga mupemvuro hatishandi hedu mapurisa kuti atibatsire taakungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakatarisa kushayirwa solution
avo vanga vari mutungamiri waatus vaobei vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuhwedza najonga kandemiri westudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wasachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori. Gwaro raburitswa nevamwe vashandi veAfrican Union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri. Kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus. Bazi rezveutano muKenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekuKenya icho chabva kuAmerica ndokupfuura nemuLondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichitekesera pasi rose, MDC inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo mugwaro riri padande mutande rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, munyore wezveutano mubato iri Dr. Henry Madzorera, vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavirus pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika. Dr. Madzorera, avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika. Vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navanamukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi, izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka.
Isi tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi, tavane makesesi mangani, nokuti pakaramba pachiita runyerekupe mumanewspaper nemune zvimwe social media yekuti panema makesesi auya munyika asingazivikanwe, hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti gadzirire zvakashata, zvinoita kunge vane chimwe chokuita neutachiona ihwohwo. Isi tichiziva kuti kwete, zvinhu zvangoitika zviri pasi rose. Vanofanira kudzidzisa isu vagari muZimbabwe, vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya muZimbabwe. Nekutozva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Madzore Raudza Studio 7 kuti nekuda kwekuve pedyo nemugano weZimbabwe neSouth Africa guta reBulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Bulawayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa. Vari panjodzi nokuti tozauru South Africa kwane macases. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gare takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuborder yedu yokubhide bridge. Tichiwedzera pana mama boda ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Mguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadze kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka. Vari kukurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi. Uyewo pane kuongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chokuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvisairi kuita pamaererano nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapi venhau muBulawayo nezuro kurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti ibasa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutorana nava hove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako, tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakumitirai kwazvino muzvipatara kune kumakirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari ku wanje chenjedzo ichirwere chaanifanira ndambosangana nazvo. Zvinongozoona madati mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoenda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus. Zvingaitwa nakuedza kudzivirira chirwere ichi. Zvingaitwa kana chichinge chapinda mupanhu.
Naboti ndirikwa DC. Tikuda rubatsiro chedu kuti hurumende yedu haina kuenda kunoti zvi South Africa yaatakwa necoronavirus apa vanhu vachizarinda kundohodha kuSouth Africa. Zvizarinda kundohodha kusiyaruka chirwere chaiyo topinda munomu. Saka hamenoti pamabhodha pangagadzirawo seti pamabhodha pane zvinhu kuno kwaDC kwamutare hapange tamuritanze panyaya yecoronavirus pagadziriro yachona iyo.
Nautaurawo nakansera Nyapokoto kwaSirudi. Dambudziko rataita kuno kunderekuti isusu awareness hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita inhau yekuti mapurisa anonge achiti bhukaika. Saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresident? Pese pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti dambudziko iroro kana razotibata manje. Awareness inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumaraini wayawaya vachiita sei sei vakaedzerwawo kuti kana wama NGO anokwanisa kuti vanhu vatrenwe voenda mumaraini vachiitawo madoo to doo aya vachidzidzisa vanhu. Tobva ipapo tozotiwa isusu patinoitawo mafeedback meeting paipa because ndo patinenge tichinyatsotenderwa ipapo. Wadhi rinenge rakakora kuti uinterapti nevanhu vese vari muwadhi but ivo vakabatawo nekoko isizo patina zvetwa mafeedback meetings vaya tochibatsirana nawo kuti ayo mukaona munhu adai so ndai naye kuchipatara.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastle Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastle Challenge Cup uenderere mberi, vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zviuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Hendrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapiwa Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyepo ati de Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Na tichitarisa kuti coach aibokocha Highlanders Hendrikus de Jong ava kukocha FC Platinum, nokuti akanga akwanisa kusinzira chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pacup yechibuku. Ava kuFC Platinum zvekuti anogona kunge achinyatsonzwisisa kana kuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichiwa kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi rekutenga vatambi vata, nekuti iyi ndiyo nguva yekugona kunenge kudada nebhosvo kuratidza zvavakapakata mwaka uno. FC Platinum yakatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaonde kubva kuTriangle, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we 2019 Castle Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vachitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsairo naPrince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri webhosvo muzvare muchaneta shayane wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotenga players akawanda, totogutsikana naye nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyo, tirikuona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba muCup Champions League apo bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatumi, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi, vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda tsvimbo nedohwe mangwana apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngisilindawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane zinje.
Abo mkhankaso owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bathi uhulumende kethule umthetho wokuba manzonzo omumo wezempila kahle elizweni owe national state of emergency.
Uqinisile upresident esesikuachivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Khonoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House. Kuwoza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo wakulezinsuku owehouse music umncedisi moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abo mkhankaso wokulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bakhuthaza uhulumende ukuba ethule umthetho wokuma manzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-national state of emergency phansi kwemizamo yokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eseliyingozi emazweni amaningi omhlaba. Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abomkhankaso we-present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign baveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-media center lapho abaveze ukukhathazeka kwabo ngokuphatheka kwahulumende kumalungiselelo okuvimba ingozi engehlela ilizwe yaleli gciwane le-coronavirus. Omunye wamalunga la unkosazana Esther Wongayizimudzi ulandisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kuhulumende.
Other countries, including the China, they've now stopped planes leaving out the country. So similar
abakwamanye amazwe okubalisa eChina kaba savumeli indizamchina ukuphuma lokungena emazweni abo. Ngokufanayo kasimelanga njengelizwe sibe lokho siyekethisa kulolu dawo. Kunje sike saba lesehlakalo salowana muntu okubikwa wabaleka esibhedlela seWilkins waziphumela nje. Wayevela ngaphi lo muntu? Wayevela kwele Thailand. Kungani sibavumela laba bantu bengena kulele? Sekumele uhulumende athathe amanyathelo alukhuni ukuthi anelise ukulondoloza impila kahle yezizwalane zakhe. Iqiniso yikuba kasilakho okwaneleyo kokuzenqabela kulolu dubu.
To put a lid on it, and it was just in one constituency. What more now of corona?
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi useyenze konke okusemandleni akhe ukulungiselela ukusabalala kwaleli gciwane ngendlela yokusibanga esiphezulu. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr. Obadiah Moyo ulandisa ngamalungiselelo abo besebenzisana labezinye ingatsha zikahulumende ezigoqela olubona ngendaba zasekhaya ukulondoloza imingcele. Abekomidi ekhangela udaba lwezempilakahle edalela ePhalamende basanda kwethekelela esilindweni sendizamchina ese Robert Gabriel Mugabe International Airport lasesibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare uyazibonela isimo samalungiselelo okwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus elaziwa njalo ngokuthi COVID-19. Umgcini sihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode ugcizelele ukuba ngempela uzilungiselele ngokwaneleyo uhulumende ukulondoloza uzulu nxa lingasabalala leli gciwane eZimbabwe.
Sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane zinje.
EleZimbabwe libikwa lidinga izigidi ezedlula ezinhlanu zamadola emelika 5.2 million ukuze lenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuvimba ukusabalala kwegciwane le-COVID-19. Kunje abe-Global Fund sebethembise ukupha eleZimbabwe izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika 25 million yokusebenzisa kulolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ababili abacatshangelwa ukuthi bebengaba legcikwane le-coronavirus kobulawayo babikwa betholakale bemsulwa. Ababili laba bathiwa babulawa ngumvimbano nje kuphela. Kodwa kwamakhelwane eSouth Africa inani labatholakele belegcikwane leli lokhu liqansa selize layafika kumachumi amabili lane i-24. Kuzwekazi le-Afrika sokulamazwe alichumi lasitshiyagalombili 18 aselabantu abatholakale belegcikwane leli. Kulamazwe athi Kenya, Ethiopia, Sudan leGuinea asanda kuba labatholakale belegcikwane leli. Kwele Canada, unkosikazi wenhloko kahulumende unkosikazi Sophie Trudeau utholakale elegcikwane leli. Okubangele ukuba umkakhe umnumzana Justin Trudeau azivalele lapho angasoze athintane khona labantu. Kuthi ngapha kwele Melika izikolo sezivaliwe njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane leli. Kwele Italy osekule nani eliphezulu kulele China ekuthelelaneni leli gcikwane kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 189. Abatholakale belegcikwane leli kusukela izolo kuphela. KweleNgilandi imidlalo enguqu yesigaba se-Premier League isidluliselwe phambili kumhla ka-4 wenyanga ezayo ngenxa yegcikwane leli. Okudanisa abanye eZimbabwe ukuthi akulalwazi olupheleleyo ngokuqhamuka kwegcikwane leli. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi ulwazi alukho ngaleli gcikwane.
Well, okokuqala abantu nje indaba lithe ifika abantu bengathi hayi bayayizwa kodwa nje abakulandaba layo kakhulu. Kodwa ngokunanzelela indlela esibikwa ngayo sekulandela ama-statistics njalo sinazelela abantu abangabantu abathanda lo mdlalo lo wenguqu. Babukela lapha kuma omabona kude ukuthi kulama game asekhanselwa amanye asedlalwa u-empty stadium. Abantu bekhasi ukuthi hayi babona indaba lasiyo indaba elula and abanye sebeze bekhuluma lapha ungeza lapha ku-social media abantu bethi hayi kungangcono labantu uhulumende afake umthetho wokuthi engxenye abantu bekuwavoti ukuthi kube labantu abangena abavela kwezindawo lathi abeZimbabwe besibaleke ukuba siphuma siya kwezindawo. Ngimkhumbule yonke leyo buya abantu sebeze kwa United States yokuthi kabi threats leyo izasifatha njani nje izaletha abantu abavela emazweni lawo yabo China o-Italy obani bani abantu abantu ngathi hayi kade sebe sethukathile babo ngiyomkhuhlana zomkhuhlana wokudlala.
Manje zikhona yini indawo ezingabapha ulwazi lokubana bayenze njani kakhulu nxa umuntu kumbe ezithola ekhwehlela okungajwayelekanga lokunye okunjalo ecabangela ukuthi kungaba kuligcikwane leli. Zikhona yini indawo ezilolwazi lonono?
Owakathesi ngibona ungathi kulapha esingathi thina uhulumende wethu yehluleka khona ngoba akula sibili muntu asibabona abantu abahamba lapha kuma-communities abahamba kuZulu bebafundisa ngoba indlela osuwayebesofa engathi kuba lawo le team ephumayo ihambe ebantwini ihambe ihlanganisa abantu ingene emabandleni ema-church lapha itshela abantu ukuthi abantu bangenzani kube bananzeli nxa umkhuhlane usukabenze kodwa-ke siyakunanzeli khona okwase kubone yebo kambe siyezwa abaminisa nxa bezicocela nje esikhathi senyuzwa ukuthi hhayi kule ndabeni kodwa sibili i-community kathesi hhayi akula muntu ongakutseli ukuthi into ebambekayo ngalo mkhuhlane kuyinje ukuthi kumbe nxa usicabangela akukacaci. So ke engxenye singathi uhulumende kulapho kule gap khona wakhathesi.
Loke umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umahluli omkhulu elizweni uChief Justice Luke Malaba usesole ukungagqitshwa kokwakhiwa komthethwandaba kamantshi oyeGwanda Provincial Magistrate Court oseleminyaka engamachumi phose amabili usakhiwa. UMalaba ubeseGwanda lamhlanje ukuzozibonela ngokwakhe ukuqhubeka kwalomsebenzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMalaba bephathwe ngumphathintambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulomthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, uMalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. UMalaba othuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo ekhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangelele lesisakhiwo esingaka. Njalo lokuthi siqhakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqhakathekile ukuthi sithathe inyathelo sisiya phambili.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi ziningi inhlelo uhulumende engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mqabuko elweqhasa ukwakhiwa ngo-old site ngo-83. Namuhle new site lokho kungilimile ama crane akwenziwa lutho ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho ibridge likaMchabezi kalenziwa lutho singabala ama project egovernment wonke ayeGwanda mileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi uMalaba liqula lakhe basuke khona lesigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha hathi bezobuka nje engathi ngama-tourists. Indaba ye-tourism kuhulumende kayipheli, ngakwenziwe izinto kungabe ukukhulunywa ngazo. Abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasefolosi kumbe amanxiwa waseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlana naleyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madam Mombe, umqondisi we-Mutual Construction layo obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi sivumelwano asibhalelana lorhulumente asimvumeli. UMalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphume lesinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. UZiyambilayo uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabani namadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. lo mthetho ndabo ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekuthoniseni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane we-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafithane, abebutho lakwele Melika babikwa behlasele endaweni egcina izikhali kwele Iraq lamhlanje madabukakusa, bephindisela ukuhlaselwa okuze okuke kwenziwa inkamba zomanyano webutho elikhokhelwa yiMelika ngabeqembu labahlamuki abasekwele Iraq abe Iran. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House, lapho athe khona inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yamabandla la sezilethe inguquko enenge elizweni. Umnangagwa uthe yinto ejabulisayo njalo eqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Inkokheli yamabandla amancane engena emhlangano lo igoqela umholi we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena wala ukungena kunkulumo leze esithi ngamadlwane. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla likaChamisa umnumzana Edwin Dlovu yena othi uMnangagwa kumele akhulumisane loChamisa ngoba nxa ezimisele ukulungisisa udaba lweZimbabwe.
Akula kuvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile beyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila wake wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u-0 plus 0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu-0. Amazwi akhe yena la aphendula-ke umntana wakhe uMnangagwa nguye amtshela umbuso ukuthi-ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanu phefe likaMnangagwa yi-0 plus 0 kuzaphuma u-0 njenge-ansa i-economy angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje ngabantu abadlalayo-ke angeke bayikwanise i-economy. Yikho sithi hhayi ngu-0 plus 0 kakutshintshi luto, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala bayasebenzisa-ke bendawonye betshona bexoxa-ke befida-ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenzile.
Kuyini uMnangagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
UMnangagwa okumele akwenze yikuthi-ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance-ke umongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-economy angekwenelisi ukuthi uyiqilibezele. Bavumelane-ke ukuthi kukhulunyiswane ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba yelegitimacy ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osekumele kwenzakale kabize uChamisa bahlale phansi, nxa esesaba ukukhuluma la eyedwa kabize-ke uThabo Mbeki-ke umngane wabo kuZanu PF babuye bazolukhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale expertise eziningi-ke kwi-economy abanjengabotendayibiti abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njani.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli somanyano wePollard umnumzana Khalipani ephugeni yena othi uMnangagwa uqinisile ukuthi kuningi asebekufezile kunkulumo zabo.
Kuningi ngempela uqinisile uPresident esesikuachivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Konoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own. Kodwa ungabheka last week noma last week but one, umongameli weBotswana ukhulumile ngayo iPollard wathi into yokuqala ngempela emhlabeni, njalo yinto ejabulisa kakhulu. Khonoko kuchaza ukuthi sesibonise umhlaba wonke ukuthi ngemva kokhetho siyakwazi ukuhlala phansi sixoxisane. IZimbabwe ke uyakwazi ukuthi ibe isolated for a long time, especially with international community. Kuningi ke sikwenzayo, uzokwazi ukuthi ngikhuluma nawe nje bekumele ukuthi ngabe mhla ka-20 siyehla lapho eWashington sizoxoxisana nabo congressmen ngama-sanctions afakwe kweZimbabwe, kodwa ngenxa ye-coronavirus sidifeyiwe for later date leyo trip.
Kodwa abantu abaningi bathi lidlala amadlwane lezanu, akulalutho elilwenzayo.
Vele kanti bangathini msakazi, ngoba phela bona iprogram yabo, uhlelo labo ukuthi abantu beZimbabwe bemele bahlupheke kakhulu, maze behlupheke kakhulu bese kwenzeka ukuthi mebe babavotele. Hayi, thina asikho lokho esikusebenzayo. Thina sisebenza ukuthuthukisa ilizwe lakithi. Abantu bakithi bayahlupheka kakhulu emforwethu. Ungaye United Nations uthola bekhuluma ngePollard, uye African Union uthola bekhuluma ngePollard, uye SADC uthola bekhuluma ngePollard, uye la South Africa next door, ilizwe ngempela elithuthuke kakhulu esifisa ukufana nalo, lalo bakhuluma ngePollard. So laba bathi Pollard akulalutho ngamadlwane nje, hayi, angazi ukuthi uzokholwa bani msakazi nalabo abalalela emakhaya. Kodwa engikuchoyo ukuthi siyasebenza, siyasebenza akudlalwa. Umsebenzi wethu nje very soon lizobona, abanye bathi siqala ukubonakala umsebenzi wethu. Ibudget le ngikhuluma ngayo ka-2020, isanitary way ifakiwe khona lapho, isikhona. I-free education yinto esetshenzwayo ku-budget, kukhona konke lokho.
Hello, ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somanyano wePollard obexoxa icingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders uMark Harrison uthi bazimisele ukuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup kusasa lapho abadibana lentshantshu zesigaba sePremier Soccer League, iqembu leFC Platinum. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UHarrison uthi iqembu leHighlanders likwenze konke okusemandleni nalo ukulungiselela imidlalo yalonyaka, njalo bawulindele ngamehlo abo mvu wakusasa, wona athi bakhangelele ukudlala kuhle banqobe.
Sibe lamalungiselelo amahle kakhulu, silungiselela imidlalo yalonyaka, njalo abadlali bethu labo batshengise ukuba bayamukele kuhle lokhu ebesikwenza. Lo mdlalo wangomgqibelo ngumdlalo omkhulu kithi kanye lakuqembu le-FC Platinum.
Umdlalo we-Castle Challenge Cup udlalwa phakathi kweqembu eliphakamise isicoco seligi kanye leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Njalo nyakenye iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco seligi, kuthi eleBhoso yilo eliphakamise inkezo yeChibuku. Kusenjalo abadlali beqembu leHighlanders abawalisa ukapteni weqembu njalo enginozinti u-Ariel Sibanda, imvimbi uPeter Muduwa kanye lomgadli uPrince Dube. Kabasayi kuba yingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane, ngemva kokuba iqembu leBhoso lingabakhululanga ngoba lifuna bedlale kumdlalo weCastle Challenge Cup. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela utshele intatheli zindaba ukuba abaqeqetshi beqembu lama-Warriors bathe laba badlali abasekho enhlelweni zabo.
Sithole umbiko ovela kubaqeqeshi beqembu lesizwe besithi abadlali beqembu leHighlanders kababuyanga ukuzololonga labanye, njalo ngaleso sizathu abasoze baye besabakhangela. Iqembu leHighlanders lona belisitshelile ukuba abadlali balo liyabasebenzisa kumdlalo weCastle Challenge Cup, kodwa abaqeqeshi bona bathathe isinqumo esokuba bahle bayekele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe.
Ukwesela obe
was a Friday, my darling, was a Friday, I'm saying.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo walezi nsuku owe house music umncedisi moyo odume ngelokuthi nguDJ Cooperman. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Manda we Studio 7.
DJ Cooperman sekhathazile ngontuthu ziyathu nqa ngomculo wakhe wamapiano wona ke umculo othandwa ngontanga. Uma unondo udabuka kwamahlaba ithwala empilabuso.
Ngikhulele edolobheni lakobulawayo ke ngafunda esikolo seMilton High engenze khona i-high school yami. Ngasuka eMilton High ngaya ePoli ke ngenza i-machine shop, mechanical engineering, fit and tenor. I-primary ngifunde e-Robert Redgold. Ngabuya ngahlangahlanganisa ngifunde lasensuka mini ke ngale njube.
Dalathe lakhe elitsha elishisayo umncedisi kungani kanti bembiza Cooperman?
Ngikhule ngithanda amamini Cooper kakhulu bengilokuzilungilungisa njengomuntu le ololwazi le engineering. I-abamelitsha leli ke singalo ke sihamba ngalo ke lithi uvukile umalambani ke lapha ke iningi labantu asebelizwile hayi bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngabe sihlala senze nje mihla le mihla iminyaka le minyaka bakethi njoba thina silalela imusic yethu kakhulu imusic ethandwa ngabatha ethandwa ngabantu esithanda ukugida kakhulu bekungamakwaito
indaba yakhe uthanda umculo wayiqala esemncane uCooperman ukholela lela imsakazo esizwa imculo etshiyeneyo.
Mina bengithanda ukwenza ukukomboza ingoma zami ke ngirewind amakhasethi ngirekhoda laphana njengoba kade ngijilo ngaphambili ukuthi angilalela ama-hits ngirekhoda ke ngirewind ngirekhode ngi-edite laphana ukuthi lami ukuthi ngile ngoma entsha la. Bengikompoza ama-ringing tones ama-phone to create ama-melodies abantu ukuthi nxa umuntu efuna i-ringing tone ethi ngifuna i-ringing tone ngicela ingoma kamajayivana ngiyibuyele ngithi ngifunde ama-notes ngiyenze into ezinjalo. Yikho ke kwangakhaya lami ngagcina ngisidaka kahle umuntu akaqhubekele phambili ke ngento zomculo.
Ekuphekeni umculo wakhe lo ohlakazayo uCooperman usebenze labanye abaculi.
Kuma projects lawa ke ngisebenzele lo Bob Skinner, ngisebenzele lo Khwabarati, bonke labo engibaqamba ngamajaha nje abakhona apho edolobheni lakobulawayo dabuka khona apho eZimbabwe. Ngisebenzele lo umfundisi uMasofa wakwaShabalala ke ku-track ekhona eTumanyonyoba ke lapha ke sikhuza abantu ukuthi bakithi sikhathele sikhathele bakithi. Bese nxa uthi yaphuma le bakhona abolova yikho sithi uvukile umalambani.
Luhlelo lakho mlaleli uWoza Friday isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu phosela ilizwi lokugcina kubalaleli Cooperman.
Thina sisaqhubeka sakha umculo omnandi sisakhela bona ngoba bona ibaba siphakamisayo kakhulu into engathi yami ongayithola ke khonaphana ke ku-YouTube, SoundCloud, iTunes, Cooperman, ngikhona ke ku-Facebook at Cooperman DJ, ku-Twitter ke ngithola lapho sithi uvukile umalambani.
Sithi hey wena malambani wenzani? Hayi isimenjo njalo uDJ Cooperman ke lo ebesigodisela ke kuhlelo Hoza. Hoza Friday. Libe nempela sondela ichukela igama namu Ezra Jesus Band.
DJ Cooperman esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.